misangano iyi yakakosha kuna vamunangagwa pakuti vatungamiri vaakusangana navo ndo vane zvinzvimbo mustandards. Plus vanokosha kuti kana uchinzi uri purezidendi weimwe nyika unofanira kuakseptwa nemamwe mapuresidendi kuti ndiwe mutungamiri wenyika iyeyo. Saka vari kuita international relations dzavo. Plus zvetinofanira kuziva kuti vamugambi vakabva vakabvisa anga asiri munhu wokutamba naye muregion nomu international relations, anga asingori leader wokutora for granted. Saka vanofanira kuti vamwe vomusadhaki vanotungamira sadhaki nevanoona zvokuita nezvomunyararo musadhaki vazive kuti chii chachimboitika ende chii chakaitika kuti vamugabi vazobva pachigaro nekuti ivo vazouya. Chero vange vachizvinzwisa zvavo through maembasi nevanhu vezimbabwe vanomirira nyika momo zvine zvakakosha iwo somutungamiri womutsva. Plus chimwe chavari kuita futi ndechekuti muzimbabwe mune matambudzikoka emari. So mukatara nyika yakafana neangola inoprodusa oil, is an oil giant kaangola, haisi kutamba nayo. Saka vane vachitsvaka zvimwewo zvekuti muwanewo kuti nyika iwana sei nyaya dzeinvestment kubva munyika dzakafanana naangola nokuwana kana mafuta munyika dzakafanana naangola. South Africa is our biggest trading partner. So the stability of Zimbabwe is not better. My investors are not more region. We need to cut away. Plus, no good thing is that in militarily, they go to Angola. South Africa and do the military power in Southern Africa. So that when we go to Angola, we are not going to be able to do that. Zimbabwe is going to asi zvakadaro chinhu chakakosha semaonero angu ndechekuti vamunangagwa vanofanira kuita diplomatic offences muzimbabwe chaiyo munyika yavo kuti vawane domestic legitimacy.
Apa munorevei apa?
Apa ndikutaura kuti vamunangagwa vanofanira kuzva kuti hurumende yavo yezami noutongi hwavo hwanga huripo hwavamugabe naiwo vamugabe vamunangagwa vari muhurumende uvo pane zvakawanda zvakatadzwa munyika zvinonyangadza zvinonetsa zvinotokangai zvinotoita kuti vana vemuzimbabwe vasagara zvakanaka. Vamwe vachionana vachinzi muri mashona, vamwe vachinzi muri mandevere, vamwe nyaya dzemarudzi, ende zvinobva panyaya yegukuraundi. Saka kune kodzero dzavanhu dzakatyorwa, vanhu vakapondwa, vanhu vakanyangariswa zvinozikanwa, ende nyaya iyeye haina kugadzirwa kuti chii chakamboitika, sei zvakamboitika, zvogadziriswa sei. So ndo imwe diplomatic offensive hombe inofanira kuitwa nehurumende yavamunangagwa yakatadzwa kuitwa nehurumende yavamugabe.